zvokurondoda kuti nditange kangu kuitambira enda kutendezera yekuti mukaona nhamba dzenyu dzemuzvikoro dzichitanga kuti kwire kwetinongovhura chikoro asi nekatishamisa nekuti vazhinji wacho etiri kubata waine chirwere ichocho vanenge vakutomborina yatinotima symptoms vanenge vasikurwara asi tinotoona nhamba idzodzo dzichikwira nepamusana pekuti tine yatinoti strong robust surveillance system muzvikoro zvedu.
Munorevei apa, mungatsanangura?
Inoreva kuti kwanenge wasvikopinda wakangobvunzwa mibvunzo yakati nakati, une kafuru here, unenge uri kudii, woti hongu, anobva angotetswa. Ivo vanenge vakadaro dai chikoro chisina kuvhurwa vari mumacommunities mavo vanenge vakutombotetswa nekuti hapana ari kufamba achibvunzwa kuti uri kukotsora kotsora here uri here zvakati. Saka nhamba dzinoita kunga dziri kungoramba dzakadzika asi pavanenge vakuya kuchikoro taakunyatsoimplimenda iyo surveillance system yenu yezvikoro ndoti tinotanga kuvabata tobva tanyatsokuvamanija kuitira kuti chirwere chisapararira. Saka kupindura mbvunzo yemunyaya yekuti tiri kuita sei ndiyoyo strong surveillance system yetinayo muzvikoro medu.
Ko vanenge vabatwa nechirwere ichi vanozoitwa sei?
Patinenge tazovabata vane chirwere ichocho tobva tadii tovasoneta tovakurudzira kuti vaite munari nekugeza mako nechipo nekubhora zviyani zvimwe zvakangodaro vanenge vasina kubayiwa tokudza vatovabayire ndo zvakare. Saka makavana takutaiwa ma12 to 15 years old ndaabayirwewo tikutomhanya mhanya nenzima yedu ikota kuti tiite kampeni yekuti tiropinda zvikoro tichivabayira kuitira kuti vana vanenge vari muchikoro vasarware rware vagona kuendera mberi nedzidzo yavo vachinyora mazamanishoni avo zvakanaka naka pasina nekurwara.